ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chedu chestudio 7 chamunounzerwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa, nhasi tine hurukuro namukoma Andy Baleni Zimunya vaishanda naprofet Paul Sanyangore kuVictory World International Ministries, asi vakazobuda mukerekei vachipomera mhosva Prophet Sanyangore yekubira vanhu kuburikidza nekuita chiprofita chavanoti chenhema. Mukoma Andy vazivisa Studio 7 nhasi kuburikidza nemifananidzo yavatumira vari kuchipatara vachiti vakarwiswa nezuro manheru nevanofungidzirwa kuti vanhu vanoshanda naprofet Sanyangore. Taizwawo kuti tibate Prophet Sanyangore tinzwiwo divi ravo panyaya yavari kuupomerwa, asi vadayira nhare yaprofet Sanyangore vanonzi Elder Munadzo vati profeti havazokwanisa kutaura nezvenyaya iyoyi pari zvino. Takaita hurukuro namukoma Andy yatava kukupai vasati vaarwiswa. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 mukoma Andy.
Inoitwa Andy Baleni Zimunya. Chekutanga ndechekuti Pastor Sanyangore is my cousin brother and takakura tese, ndobva pavakatanga ministry yavo taiita basa ramwari. But muchinamata muri mukereke, pane paunosvika paunonzwa kuti ini ndakatendeuka ndega, handa kutendeswa nemunhu, mweya wangu ndawakanzwa kuti ai ndauda kugamuchira kuri ndega. Pane paunotanga kuona kuti zvinhu zvatiri kuita muchechi muno zvina mwari here kana kuti hazvina mwari. Besides, even despite kuti munhu ari kutungamirira ndiani wako, so inini I got to a point yekuti ndanga ndakuita mibvunzo yakawanda according to what my brother zvavaiita. Zvakafanana nekuti when it comes to prophecy, kana vachienge vachiita ma-1-on-1 kwavanoti kubetsaida kwaiko, kana uchiregista maforms, vanhu vanenge vachiregista maforms munhu akasvika anoregista zita rake, onyora mafone number, onyora kwaanobva, onyora chii pamaforms, then obva abhadhara mari yake. Maforms iwayo, do you know kuti aitorwa oenda kuofisi yapastor pasina ari kumbozoona kuti zvii zviri kuitika? Then vanhu vomirira vachiti takamirira munhu wamwari 2-3 hours, vanhu vakamirira munhu wamwari kana 4 hours, vanhu vachiita nezuva. Then munhu wamwari votora maforms aya votanga kukoponora, kana ari 15 votanga kumakoponora vachiona kunhu zita ranhingi zita ranhingi zita ranhingini. And then munhu anenge achiregista uya uya anozopa vanhu mablank papers ekuti vanhu vanyore maprayer request, otinyore mazita. And then prophet pavanotizouya manje vakuya, vanongotora pepa remunhu deso vongonotsa kuti zita remunhu ndere handirani. Then mochitanga kukubatanidza kuti munhu uyu ndambomuona fomu rake rakadaiso, mochitanga kuprofesa nhamba dzake, ndopambaya mumbuda fo nhamba dzake, paakazvarwa nekwaakabva nekudii nekuti wakunogara kuhenzvii kudii kudii kudii. Kuti uchaziva manje kuti fomu randarejisara here ndozviri kuitwa, hauchaziva. So this is the kind of facts dzaiitwa dzekuti unotanga kuita mbvunzo. Ivo vacho vachatombogona here kundiprofita? Information yekuprofita even zvakafanira kuti yakabuda kunzi Heaven Online, there's never a thing like that. Pavaitoita Heaven Online on Heaven Online, vaitosevenzesa foni yangu inini yandakatobata right now that day, ende foni yangu yanga itori off. Mukadzi wavaiti ndiri kuprofita iyeye vanga vatombomuprofita kanenge atsiri kaakatokechi 3 vachimuprofita, dai kunonzi kadzi aiuda kukontra nazvo ndikutaura kaakatokechi 3 atombotanga aenda kuma-1-on-1 ndobva aonekwa information yake ndobva wapika. Paya paya paita kutsvagwa footage yekuti paTV yekuti zviende mbiri zviende mileage. Saka zvakatoita vanhu zvezvaka ndozvavaitoda. Mukoma wangu munhu wekuti anoda fame, anoda kukurumidza kuzivikanwa nekuda kukurumidza kuita mari. Zvakafanana nekuti some other time ago pane murume akatorwa zvechitsotsi kubva kuPhD, partner PhD achiendeswa kune umwe munhu angabva PhD. That guy ndobva auya anga ine Amarok, mota yake inonzi Amarok. Achisvika so ndobva aisirwa tsono nevakomana vaanoshanda navo, tsono pasi pemota yake, pasi pasi pemota yeninji tsono neshinda yablack. Then ndobva auyako haana kutombozva ndaisirwa tsono iyoyo, ndobva anyonesa mafoms ake ndobva aita sezvaakaita. And then time yanga akuprofitwa napastor Sanyangore, pastor Sanyangu ndobva achitanga mudza kuti ndai ndiri kuona masi mota yako yauya nayo ine tsono yakadai 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 yakadai, iwewo wauya kwaka zvakadai zvakadai zvakadai. Munhu yako akuvhunduka, ndobva aenda kunocheka mota ndobvaona zvichiwa pane tsono ya kwakutovhunduka. Achibva mudwaro zvanzira iti vanhu vakuroya kwabva kwamutare, vanhu vakuroya unofanira kuti utende, unofanira kuti utobuilda a very big altar. Munhu iyeye he came with his truck. Saka ndirwadza ndechekuona munhu achirwadziwa asiya truck rake, uchiona kuti munhu ari kurwadziwa netruck rake. Zviri zvinhu zvokunyika murunzisa. Saka zvinhu zvekuti zvinhu zvaisvitika pakawandisa zvokuti iye unenge uchitoita mubvunzo what is happening. Zvakafanana nekuti vana vekumbare vekumatapi vaanosenza navo vazhinji vacho vanongo chinzi it's game of cons kana chinenda kuta deliverance wadika gonzo deso kana time deliverance yakwana anisa chigunu mkano deso bharusha gonzo racho then chokuchotwa video imwe mukana akaiswa razor kuti jikareza mukana ndobva yaputwa zvekuti haincheki kwauti time deliverance anisa munhu wini obharutsa sometime ago umwe mukadzi vakaenda vakoma nevavo ndobva vaenda kune Friday ndobva vaenda kunochera hari yanga ine ropa nezvinhu like cultural those zvechinya kare zvezvo kwakunocherera zvinhu izvozvo panyadhi munhu pakona then Saturday vapa vakuenda pashow yavai yavanoita live pashow yeSFM akutanga kuprofita ndobva atanga kuprofita chinzi ukaona imba yakadai so raimwari ari kundiradza ari kunditora achindiendesa mumbare imba yakadai so vanhu variko kuendai munocheka vanobva vachangocheka mboona zvisho hari itoripo nyamba iyi hari yanga yatoiswa nezuro ndakataura pane imwe interview ndikati kana zvandiri kutaura ndichinyeba pamberi pajehovha aiwa mwari ngaanditonge mwari ngaanditonge nemutongo unorwadza kana zvandiri kunyeba ndiri kufuremera munhu wamwari
asi kamubvunzo unogona kusimudzwa mukoma hendi ndeyekuti sei zvakakutorerai nguva yakareba kuti munge muchizobuda pachena nhasi hakusi kuti pane pamatadza kuwirirana here napasita sanyangori
kutadza kuwirirana mukoma ka mukoma wangu as I said before tichibva tiri vadiki taingotadza kuwirirana towirirana totadza kuwirirana towirirana zvekutadza kuwirirana ka mugariro pamukoma nemunyinyini but this is I see issue yekutadza kuwirirana iissue yekuenda kudenga ndinzwisa zvokuti inini ndiri ndegaka ndinosvika pandinozvibvunza kuti musati ndichaenda kudenga ini ndichaenda denga rasanyangori ndichaenda vitrod kana ndichaenda denga rajehovha rekuti uchatanga kubvunza kuti zvinhu zvamaintes newonga usingazvioni here kuti maidira vanhu maitsosa vanhu do you know what a lot of people they cry achiprofita information yeenda achichema so misodzo so wakabata mike uchiti yes papa unongo chizwa kuti this is not good mafemoyo kunongo kuti this is not right so to me inini it's all about my soul in me it's all about me repenting to god saying I need deliverance I need to be born again zvinhu izvi I don't think it will go well with me like zvakafanira kuti nyaya yekunzi vakafamba pamusoro pemvura it never happened hakune zvinhu zvakadaro havanombobvira vafamba pamusoro pemvura inyaya yakagadzirwa mukomana anonzi Farai ndobva aita zvemakombiyuta ndobva wabata nezvinhuvaita sei ndobva aibuda chinzi after vangava he's in competition with a lot of men of god munhu wokuti anhu akanzwa kuti men of god vakadai so vaita zvakati he's quickly after that he's quickly after same kuti azika anonzi sanyangori is doing this sanyangori is doing this samunhu wandinotoziva and I understand him better zvekuti ndanzi ngiro dzakazoonekwa kunhingiri there's never anything like that zvinhu zvakatokrafta zvezvi anditi akarivako iye anenge akatorara mbavakomana achigadzira zvinhu zvaizvi hakuna zvinhu zvakadaro
asi imi maiwanawo cheuviri here kubva mumabasa ose iyaya
munoziva kuti chinhu chinorwadza mukoma ndechekuda iso pandinoda kutanga kuona zvinhu ndepekuti unotanga kutarisa maresult kuti pazvinhu zvese zviri kuitwa of course munhu anoratidza kuti vanhu vese vari kumuziva sezvaari kuda vanhu vese vari kumuziva but pazvinhu zvese zvaanenge achiita nekuita maresult ese unocheka maresult acho anga asipo zvekuti zvamumubvunza mabvunza kuti mune zvamaiwana hapana chataitowana actually vanhu vakatomukomberedza vanhu vatatika mukomberedza inini amangesi nevamwe vese vakamukomberedza mukauya kuzimbabwe munhu wamwari munorwadza vanozva 15 marombe ekupedzisira vanhu vakakomberedza sanangori marombe ekupedzisira including iye wacho zvinhu zvaanotora zvevanhu zvemazvei zvekutora nechitsotsi nechii unozocheka after 2 months after 3 months chaenda chatorwa after 2 months 3 months chaenda chatorwa anenge sina chinhu munzwisa saka inini if I'm to say I benefited something I never benefited anything because hakutorina kuvhich world kune level yepoverty inorwadza because of these things so inini agotopeni whereby I saw kuti zvinhu zvikatiri kuendaka one of these days we are going to kill even more kuti tingonzi tiende pamusoro and inini I no longer want to be part of it
saka izvino izvi mune imwe kereke yamaya kupinda here kwekuti makasvikoreurira mabasa esa
this maybe a week ago I'm just trying to settle my mind even my security I'm getting threats from this and this so I'm not trusting anyone so right now I'm not in a position to daro in a time ndichatosinditsvake but right now ndinoswera mumba pamba pandogara ndombochinga ndoenda apa I'm not even kubuda chacha ndikutokurukunetsa kubuda I can't do anything right now
ko kana muchizvityira upenyu hwenyu makamhangara here kumapurisa
ndokanditi life yandikurarama ndeyekutika kuti ndiende papolice station ndikutotya kuti ndichitofamba bcause munhu wese atoziva kuti anogona kuenda dzira yakadai anogonaona nzira yakadai but right now nditori ine plan yekuti ndoita sei kuti ndireporte this case pasina kutobuda kuri kutonetsa because I'm getting so many threats macalls andiri kurisera maprivacy mamwe acho mari just weird life yandararama for the past 4 days is just weird
Matima mboe zoe kuti munge mchigarisana na iyo sasa sanyangore mchitaura nya iyo makatarisana
andi nao mzisa mkungu chitaura kutara
kuti kutaura mpamaka buda mchechi imi maka panzero gara nao pasi mchua taura utaanda funga datora fungwa ya kati ndonzile andaya kutewele
uchi cannot change munu marara mirazi chivito adiwa nava kia wendo uchikuru wuzu katu taruka uningu watu zutengesa niwekozu uningu watu ini the only thing I could do was you go out and go vanda buda ndaka tozo taura ndaa kunze kuti right ini ni mchanda buda nechakati ndaka ono ndikata usara ndi chirimo zino kono ndikangani vahari wendo marara miracha zikuto upawa nusaza izo zozo chitotino kubira wanu zikitotino kubira wanu
asi mashoko iwa ya muruku taura nikururura kwa muruku ita muno tarifu kuti ramangwa na re kereke yake rinenge rakamira sei nokuti pamwe vamwe vanenge vakungofunga kuti isawa grep
inini muno mwari andingazozive number 1 andiprofite kuti church yake mangwana nika katasi but chandingada kutopa comments on that kuti inini wacho number 1 ndinomuda zvinzeza ndiri kuita zvazvikuita because ndinomuvenga no ndinotomuda and ndikutoda kutorwira mweya wake kuti paanofawo agoenda kudenga other than kuti anyebere vanhu achiita zvechiprofita nezvechitsotsi nezvita sei kuti awane mari at the end of the day aregedondodenga if akaripenda akatochinja chechi yake kutanga kuti zvinhu zviri proper ayo mwari ngaakudzi zvekuti ichakure ichato sei well ipapo handizoziva zvangu because munhu wandinoziva kuti haapererwe nemaplan ipapapa pandakatobvako recently pandakatobvako vane chimwe chavaitoronga chemukadzi akabuda chechi ndobva watanga kuronga chekuti vaiti tida kuuraya imbwa ndeindosvika musoro wacho tenda ndinopfekera pabridge pamba pake pasi ndeindochizoprofita ndiri palive musaefe ndichiti ndikuona pamba pakadai pakadai aobvia sachavhunduka obva azodzoka ouya kuchechi wachiti ndoda deliverance ndochi chavaitoronga ichocho and they make sure kuti zvinhu izvo zvaenda pamapepanhau zvaenda pasocial media vanhu vataura nezvazvo just their aim
ya ibasa rakaoma aiwa tinokutendai zvikuru mukoma end nekuwana mukana wekutaura nesu nekuziviswa vana vezimbabwe mamiriro akaita kunze uku
well, thank you so much
manga makateerera kuhurukuro yatanga tichiita namukoma end Baleni Zemunya avo vaishanda naprofet Paul Sanyangore kukereke yevictory world international ministries ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muwashington dc